Vagari ava vanoti nzvimbo dzavo dzichakasaririra zvikuru vachiti hakuna migwagwa yakanaka, zvikoro zvakawanda hazvina midhuri uye makiriniki mashoma zvekuti vanhu vanofamba mitinho yakareba kuenda kuchikoro kana kukiriniki. Mumwe mugari wekuward 4 vawaini chota vanoti nzvimbo yavo yakasaririra zvikuru vachiti zvikoro zvakawanda hazvina midhuri inokwanirana nevana vemunharaunda yavo.
Saka tine zvinhu zvatotarisira kuti mari iyo inge ichishanda, zvakafanana nekuti tora pane nzvimbo dzakaita sekunana Matondo vanhu havana mvura. Tikatarisa zvakare kune zvimwe zvikoro zvine masatellite like zvakaita sekudhore maschools achiri kutanga, tinoitarisira kubatsiridzawo ipapo kuvaka mablocks zvinova zvinhu zvataimboita kudhara.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakobho vaNDC Yambwanda, avo vanoti hakuna migwagwa yakanaka zvokuti mabhazi nemichovha zvinotakura veruzhinji hazvisvike kumusha kwavo. Vasiyambwanda vanoti havasi kuona zviri kuita mari inobva kuchirongwa checampfire.
Hatingagone kuti tidzokorore kuti titi makambanza airana aramba achirana because haana kana hwani chinhu chakakwanisa kusponsa munzvimbo yedu, even breadwinner taitaiwo hakuna.
Takabvunza kuti sei vagari vasingaite kuti migwagwa igadzirwe sezvo vamwe vavo vari mukomiti yecampfire kubva pamawadhi zvichikwira. Vachihota vanoti zvinhu zviri kuzofira mukanzuru umo munozorongwa kushandiswa kwemari nemakanzura.
Maitiro ari kuita kansel yedu inoita zvinhu zvisina chekuita, isingatarisi kuti isusu tiri vanhu here, havanei nevhoisi redu.
Asi mumwe mugari wekukariba vasemawavo vane maonero akasiyana nevamwe. Vamawavo vanoti hapana mari yakawanda ichiri kuwanika mukuchengetwa kwemhuka sezvo vagari vaizima nekuuraya mhuka vachiti hadzipere.
Pamusoro pezvo hadzisi mhuka dzakawanda dziriko, mhuka dzaye dzakawanda. Vanhu ivava muchetewo vari kutaura nhasi kuti tekembura vo vamwe chete vaiuraya mhuka izvozvo vachidya zvisingatengeswa. Mhuka ikozvo dzapera nokutewa newaya.
Mukuru wenyaminyami Rural District Council vaCletus Machingwina vanoti mari dzecampfire dzinoshandiswa zvichienderana nezvinenge zvarongwa nemakanzura ayo akasarudzwa nevagari. VaMachingwina vanoti zviri kutaura vagari manyepo vachiti pane chikamu 51 kubva muzana chemari yavanopiwa nemakambani anozvima kuti vashandise mumabasa ebudiriro, vamwe vagari vasiri kushandisa nemazvo.
Community inopiwa mari yayo is almost 51% of the value of society. Yavanoitisa madevelopment ikoko at what level? Saka kana vachiita paward level vozoti hatisi kuita madevelopment hationi zvatiri kufamba. Ivo at what level they are already not organized.
Hatina kuzvirwa divi remakanzura sezvo sachigaro wavo vaKenan Chirongoma vanga vasingabatike panharembozha yavo. Mumiriri wekariba muparamende vaJohn Horton vanoti chirongwa checampfire chakatadza kubudirira kare nekuti hachina mari yakawanda yachinounza sezvinofungwa nevanhu vakawanda.
My feeling is that campfire is a failure. It doesn't generate much money and it depletes the wildlife in the area. So it's actually destructive.
Ndinoona kuti campfire yakatadza kubudirira munzvimbo zvokuti iri kungoita kuti mhuka dzinovhima dzipere.
VaHorton vanoti budiriro yenzvimbo dzeMola neSiyakobho inogona kuuya chete nekubvakachirwa kwenzvimbo nevashanyi vanenge vachida kuona mhuka idzo dzavanoti dziri kuurayiwa nechirongwa checampfire. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makanzura akawanda ekumaruwa anopedza mari yecampfire achitenga zvikakarara zvemotokari pane kuti agadzire migwagwa nekuvaka zvikoro nemakiriniki.
Asi dambudziko rakanoitika nderekuti mari dzacho dzaiwanikwa dzecampfire dzaingoenda kumaRDC dzichingoshandiswa kutenga dzimotokari, kubhadhara masalari, maworkshop nezvimwe zvakadaro. Panga pasina investment munyaya dzeinfrastructure mucommunity kana maroads, zvikoro nezvimwe zvakadaro.
Chirongwa checampfire chakaparurwa muna 1989 nehurumende chakanangana nekubatsira budiriro dzinotungamirirwa nematunhu uye kushandiswa kwezviwanikwa kusingagumi. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari yakabva kuhurumende yeAmerica yaiita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu emadhora kana kuti $7.6 million. Ndakamira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.